Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vachitsigirwa neZANU PF Youth League varikurudzira vamugabe kuti vadome munhu anozotora chigaro chavo kana vasiya basa. Asi nyaya yekuti izvoitwa sei yave gangaidzwa kumukwenyi mezi yavavira mudumbu. Pari zvino mabhiza ari pamberi anonzi ndemwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuchikwata chinonzi Team Lacoste uye gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vaSidney Sekeramai avanonzi vari kutsigirwa nechikwata cheG40. Mutedzeri wemunyori munyaya dzezvemutemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti vari kushamisika kuti vanhu vasiri mubato ravo vanodei pahuku yemweni sezvo zvakajeka kuti mumwe mutungamiri anosarudzwa sei kana vamugabe vachinge vasiya chigaro.
Pfumbiro redu romutemo reZANU PF rakajeka zvikuru. Rinotaura iro kuti pamakore 5 ega ega panofanira kuitwa Congress. PaCongress iyoyo ndipo panosarudzwa mukuru wepati, president wepati. Asi kana pakaitika vacancy 5 years dzisati dzasvika, panoitwa inonzi special congress.
Asi vaimbotungamira bato rinopikisa reZimbabwe Union of Democrats vari murwiri wehondo yerusununguko amai Margaret Dongo vanoti hazvina kujeka uye nyaya iyi inofanira kuzeiwa nyika isati yaita zinyekenyeke. Amai Dongo vativo chinoziva ivhu kuti mwana wembeva anorwara, nekudaro vanhu vanofanira kubata mazwi kana amai Mugabe vachitaura.
So I think people have to respect the Grace, both coming from Grace and from Honga Wuzia, the LK Murumawaki. And I could talk with a forewarned, but guys, we need a successor.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe muzvinafundo Eldred Masunungure vanotiwo chinonetsa kugadzirisa nyaya iyi inyaya yekuti bato reZANU PF rinenge muzerere.
What is going on in ZANU PF? Zvakafanana ne the swing here pendulum swing from one end to another. You know, in the past few months, pendulum, you know, younger iri ku Team Lacoste. In the last few days, we can see the pendulum swinging back to G40.
Vamasunungure vanotiwo chapa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo inyaya yekupinzwa kwavasekera mai mudariro nevari kudivi reG40.
Iko zvino tava mu process, I think that it fast track the transition, succession transition, anticipating with the President Mugabe, will in the near and medium term surrender position of party and state president, and then this person, who appears to be from G40, and I think the Minister of Defense appears to me Sebunge is the most likely candidate.
Asi dambudziko iri ringapedzwe sei chaizvo? Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachishanda neCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vanoti vamwe vanasorojena vemuAfrica vanofanira kuita dare navamugabe sezvo kusagadzikana kweZimbabwe kuchikanganisawo nyika dzakavakidzana nayo.
Varipo muno pasi rino iri muAfrica vanozivikanwa kuti vakataura navamugabe vanogona kuteererwa. Ivo vandeki tinozivawo zvakare kuti mukatarisa zvakafanana navana vakaunda kuZambia, evana Nujoma vakanana pohamba vanhu vachitaurwa navo zvinogona kubatsira.
Asi vamasunungure vati munhu akaita Savatavo Mbeki haana chaangabatsire nacho Zimbabwe, nyika yake yeSouth Africa uye bato rake reANC riri kubvira moto pari zvino.
No, I don't think Mbeki was vanhu vanenge vaine pfungwa dzaka dzakawanda wanda, but Mbeki, if he is to be helpful, guide helpful in the ANC, which is beset nema problem.
Bato reZANU PF rakaita Congress muna 2014 rikati vamugabe ndivo vachamirira bato iri musarudzo dzegore rinouya, kunyange hazvo vanenge vave nemakore makumi mapfumbamwe nemana. Vamugabe vanotiwo kunyange hazvo paine vamwe vari kuda kuvagara nhaka vachakasimba, kunyange hazvo vachimborwarawo pano neapo semunhu wose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.